A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year. Yeah, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currency.
Tell us what you're thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndodawuthini?
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama-passport atholakali phela.
Yeah, ikanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Asi, zviri kunzi panouya August, mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, but in very jungle, what are you?
Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid-August. He says it's, it takes 4 to 6 weeks. And then that's the first batch of the special paper and ink. And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch two, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
They are printing. Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kwenyangazana ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula paper leli. So sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho imenjani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini ukuthi usebenze i passport yakho si expire kumbe hatch. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu. Siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexotshwa le mazweni achiyeneyo ngoba ama passport abo saya expire kunjalo ke mfowethu.
Ayiba ndizvozvo Gibbs mashoko auri kutaura ndiwayo chaiwo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika inyaya yemapassport vari kuchema kuti dzikanga dzaexpire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirenyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nao vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirinyuwa mapasipoti iwayo, zvakuita kuti varasikirwe nemabasa, vamwe vachidhipotwa vachiburitswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nao vane ruzivo nezviri kuitika mukati vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neing tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu mid-August. Pachinzi pariri zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko. Saka idambudziko, vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022. Saka inguva hombe yekumirira. Uye ipapa kana mapepa akasvika muna August, hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapasipoti matsva, vanogona kunga vaine backlog yavanotanga vambo clear. Saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka, ndo dambudziko riripo. Gibbs, tinonzwa kuti tinava tinomambeu vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari coordinator, vari based muSouth Africa, vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only. Saka regai tingoti gaga navo. Vamambeu, togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports are very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally known as the DZP, or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you would find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yamboti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were naturalized but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport. They cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of this passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport has expired, you are expected, under the law to have a valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer then the employee to say, does your employer want to understand you, or they do not want to understand you, because they might be in a position to dismiss you. It is not all.
Mm-hmm.
Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here are, you know, having bank accounts, and they are having accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now, we need to see how we can recover our money, because we no longer trust that it will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passport will be expiring in the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line, you cannot get new banking facilities, because your passport is expiring. And to make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in the quandary, facing the risk of being deported.
Mm, thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinem Terry Gibbs, hello.
Hello, Magadi.
Takasimba, dear now.
Yeah, Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakondo, mungaenda kure ne radio kana kudzora volume ye radio yenyu, mungaenda kure ne radio yenyu. Saka chicha muno kurudzira kuti chiitwe.
Sorry.
Chicha muno kurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe. Because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira imwe nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Chokwari ndo zvakanaka izvozvo. Hurumende yaisimuka uchose izvozvo, nokuti vanhu vapanyika dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru taiwana mari. Chokwari izvozvo.
Thank you so much, baba maita basa.
Ndinotenda.
Thank you, Kips. That's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when we luma lo chakotwa ngulive te spanda ose Botswana, ose Gaborone. So basically, I passport yake why apply la ngo December. So passport leyo uthi sejalo kufona kodwa bamtshela ukuthi ame mbijana. So bamtshela ngokuthi okuhluphayo kwangkhona liphepha leli special paper.
Yes.
Singazuthi livela ngaphepha leli.
We have another caller guidance ngokuthi ndiyani. Linjani baba? Linjani baba?
Yeah, linjani mfowethu? Injani impilo yakho mfowethu?
Hello,
unjani baba?
Baba kadini?
Tiripo yetu magadi.
Tiripo.
Munokuluma munotaura.
Iyo ndinotaura.
Ndinotaura itinzwe.
Handizva inda kufonerwa zvatataura neni ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport, asi kana mamusina kugadzirira tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nekutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
All right.
Saka mune zvekutaura here?
Ndandasatagadzirira zvapo.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So, Gibbs, regai tingodzokera kuna vamambeu. Since vari kuda kuenda. Vamambeu neshona kuti mungotide kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko remapassport nokuti tiri kunzwa vakawanda vari kuti ikaexpire wakutoziva kuti nebasa raexpire.
Ya, ichokwadi chaizvo kana tika magariro atinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu, passport inenge ichifaranga iri valid. Kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati muma street up and down zvika zvauri kuita nekuendawo kubasa. Zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport ino expire musi wakati. Kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport ino expire musi wakati. So it is common cause kuti kana ichinge expire panofanira kunge pachipiwa imwe nyuwani. Saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose. Vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka. Vanhu vanenge vakushaya kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa. Wobudisa bepa wanipe bepa racho rakaexpire, passport yakaexpire. Saka unenge watova illegal immigrant. Saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoitawo nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno kuSouth Africa kune vanhu vekuZimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana-siyana. Deni yagona kuita chikumbiro, especially request yaingaita zvayo kuhurumende yeSouth Africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunawewo mapepa. Kana achinge aexpire kuda vainyora ingava tsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvingati usungwa usahlukumezewa nemapurisa. Deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita. Nokuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda muSouth Africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni. Saka ndo pane dambudziko ipapo. Munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete
kuzodzokeki.
Saka dene hurumende yanga yaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musadhiki muno yoti vana vedu vane matambudziko akati
neakati.
Taikumbirawo kuti tiite bepa ratingaita kudai ngava emergency pepa kana ameno zvavanogona kutaura
maita vamambe. Ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri. Halo, halo,
yes, lobane ncingwani kolapo kunjani fowetu? Halo,
makadi
tiripo makadi
takasimba. Mungadzora mbichana volume yeredio yenyu?
Tiripo makadi zenyu.
Halo, ndiani vari parunhara?
Halo,
munoitwani?
Mukutaura navachikwama kuBotswana.
Vachikwama?
Hanzi
kuri sei kuBotswana?
Hai, kuBotswana kuri raitikako.
Tipei pfungwa dzenyu vachikwama.
Mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapasipoti inotirwadza mani. Nekuti tazvombozivi kuti izve takangoapply mapasipoti asi kutombobuda kuti tizive kuti anobuda rini. Zviri kutirwadza mani.
Saka makaapply for a new passport here kuti muda kurinyuwa yamuina?
Kurinyuwa. Saka kubva pachona ipapo kuda muna April nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa. Tatonzwa mutazo tinotaura kuti pane vamwe vari kuti kwaita nzi 2020 saka hatinoari kuti kuda kuti hapana chatakamirira zvika kunzi 2020.
Saka impassport yenyu inoexpire rini?
Yangu iri kutoexpire izvezvi gore richipera.
Gore richipera. Haiwa, tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna August umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuirwa tongonamata kudaro.
Kana tikave chokwadi tingazvitendi.
Izvozvo, thank you so much.
Thank you.
Maita basa. Kips, you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves.
Okay, Mr. Mambeu, you're still there?
I'm here, sir.
Right, just to sum it up, you know, at the end of the day, are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents, like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambit.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government of Zimbabwe, which should negotiate or which should speak to the South African government and say, we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on Facebook on VOA Studio 7. We have Tafatswa Ninja, who says Fe, I'm in Namibia. Then Enoch Musara says Mawan.
Mm-hmm.
Then we've got Sku Umandle. Uthi salibona Ndube indaba yamapassport ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha e-Australia. So Sku is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night in Australia, so she can't right now. Then we've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys, so that we can talk.
Mm-hmm.
What do we have?
Kushona Facebook page yedu, tinava Onias Nzua, Anzinawa Nzua, adzi vari kufunga kuti vari kutaurira vana vadiki here kuita va progress matonga vanyora namba dzavo tichaedza kuzovafonera vanzuwa vadzoka zvakare zvikanzi mabato maviri aya ari kutamba nesu ndofunga vari kutaura mapato ezvematongerwo enyika kuita Courtney Mpemi koti hanzi vana vezimbabwe musatye hakuna zvakadaro vakaramba nemapassport avo tongozvipa mvume yekugara kunze pachedu hamene vanoda kushanda isu toita mabasa emaoko tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, tuenda ni kujite kana kwa mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa cellphone yao, waka nyunyuta kuti muruku ufonire ivano, wanenga wasiru kuziwa shirikuitika anzu, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Ayu wa mkoma nzuwa, chaita kuti tuwa fonire watu mira namba zao, kuno se ukumbira kwa tirikuita watu wanda kupinda mchurungu watu mira namba zenyu, saka yu watu mira namba zao, saka saka tawa fonira. Ligaiti mwuzi watu nemuwa mchereri pa churungwa, alo?
Alo, waburu wangu.
Ndiya ne avu?
Vagogode,
varipa South Africa vagogode.
Makadiko vakadeni.
Aiwa ndiri mupenyu baba chirongwa ndicho chi tipe pfungwa dzenyu.
Haya mapasipoti yanita vakomana.
Eh.
Asi pano ndichida kubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapasipoti.
Eh.
Aka expire. Asi mapasipoti aya ane mapenzi achipa chakazara.
Yeah.
Andi zikuti wa niwa hawa gole ere kuti urumende wa niwa wa niwa ni mapasipoti ya sata apera hawa chilaya jisaya woyinda kana kule basi wanzi wazese wa msisti kana wazese wa msisti wukwa ni chabudi kuchini zo chabisa ni mapasipoti ya nukuti urumende ya mapipa.
Yes. Ipapo daita atawana watiru kudaweza utitibate veku registrar general's office pamoja tenewe kubazi reshe mkati menyika be home affairs, tinewa trukeza kubata, teka kwanza kubata, tanyora mfunzo yenyu pasi, towa mfunza yesho Gibbs. Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports, but they still have
pages
for the government to renew. See if they can renew those passports.
Hello.
Good idea.
Hello.
Hello.
Yes.
Asi mapeja achi njeri pakati ine permit saka zvinoreva kuti ndinenge ndina mbepa saka inyo gara iri gari here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana ndinenge ndiyashaya mbepa.
Ya inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyopa kukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe tinotenda zvikuru vago gode tichati kana tango vabata kuma office iwayo registrar general's office ne home affairs tobva tango isa mvunzo yenyu taunyora pasi.
Maita zvakanaka vago.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecinga not sizothi silobani. Kunjani kwa lapha ecingweni mfowethu?
Yebo baba, kunjani? Ukhuluma no Dumtsane Mkhwanazi.
Mkhwanazi utheni?
Hayi, esile, hayi baba, indaba le siphatha kabuhlungu thina esisebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngamapassport bethu, abanye bayatshontshelwa amapassport bagcine beseluza umsebenzi ngokanjalo kanjalo. And then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje. Yena upresident uthule kakhulume lutho ngakho, bazithulele nje bazidlela imali, kodwa imiphakathi iyahlupheka. Uzophepha kuphi? Kuyiphi indawo lapho ezophepha khona, ezothola khona usizo uma kunjalo?
Wena yakho ipassport ime njani Mkhwanazi?
Anami sesirayithi, kodwa nami nokwesaba ukuthi yakhona ukubanza imigunzi lana egoli la ilahleke. Ngizokwenzani? Kusho ukuthi ngizophelelwa umsebenzi, kuyamadi ngekhaya ngizihlalela nje.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela ipassport kunensuku ezimbili. Kathi sise kunzima yena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona yepassport. Ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela. And then umsebenzi uma umphelela baba, inkinga eba khona akusiyo yedwa ozothwala nzima. Xa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya, abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima, mina into ekhona bembona ngani naye umnani kwakhe ngabe uyavusa ikhanda. Uma kuyikuthi kuyamehlula kashiya isikhundla ngoba ubukhosi ngamazolo. Into yonke iyathintitheka nje ekuhlalele nje kungene laba ababefuna. Uma bebona ukuthi ama-parties bayahlule kurule iZimbabwe, abaphume bonke ama-parties. Kudingwa nje umuntu oyedwa ongenabandla erule iZimbabwe. Ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwama-parties esikhathele ngakho.
Manje inkinga ukuthi ungakhethwa ngabantu. Manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje. Kungani kunjalo mfowethu?
Hayi, ambona ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni. Sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka. Safunda sihlupheka, siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sigade ngamasotha. Kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka. Sizophepha ke thina.
Hayi,
siyabonga kwakhona.
Siyabonga kakhulu ke eMkhwanazi, ungadinelwa kusasa baba.
Hayi, imbonge baba.
Yes, that is Mr. Dumtsane Mkhwanazi saying that, you know, one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job. And, you know, maybe he's supporting a lot of people.
Yeah,
you know what is going to happen.
That is something that's...
Yeah.
We'll yes, caller, and yeah. The name of Mtereri. Hello?
Hello? Hello, Maradiko, Ashamagarba, 67.
Ndakasimba babandia now.
Mutaurona vatembo pa South Africa.
Vatembo.
Tom.
Tom, nkoma Tom, mwe mungadzora mbichana volume yenyu kana kusunduruka pane radio.
Orai, akadzora.
Aisati yadzorwa. Sunduruka ipa radio.
Ya yadzorwa.
Yes. Saka tipei pfungwa dzenyu tinzwe.
Nawo yepassport inoti shungurudzei. Inini chitema chandanga ndinacho kungoti hedu vanoremekedzwa vamunavo vaenda. Ndangandoda kubvunza panhau yematruck driver kuti sezvandakaita inini ndinoita cross border chibuda muSouth Africa chiita kuNamibia. Now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa. Saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotenderai nemarori aya kuti passport yangu inenge ichisikanwa munyika dzese dzandinopinda asi topiwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Daita taita rombo rakanaka, tine vatiri kuedza kuti bate vekwa registrar general's office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa, asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chete neveku home affairs.
Nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuZimbabwe, vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya Nyorombo utaura mashoko akadaro anenge akatidzike. Bati hanya chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuZimbabwe hapanenge pasisina. Nekuti right because nezvi inini kampani haiti kana local kana hwani yekutenderera South Africa nemarori avo ukangoroda unozoenda kuNamibia kana kuAngola. Passport handichina handikwanisi kudhindisa ndodii murungu haangaregi motikari yake yakapaka nokuti inini handina ndikiri passport anotsvaga umwe munhu ane zvinhu zvake zvakakwana and then mhuri yofane nzara zvino kuti ngararama sei
ndizvozvo ndaanichida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomewa kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi ka mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rinoitika kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinhu panapa zvatiomera aio havabvumi
ya aiwaiwo
koiyo embasi iyo embasi ikoko ava vanogona kunge vari kutotyawe nokuramba kutouya pachirongwa koiyo embasi ikoko havakwanisi here kutipindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvino embasi ikoko kwamuri
hatatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo
oriht asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa saizvozvo especially kumasadak drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vaiva nekabhuku kai vakabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mubvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gibbs is saying his passport will expire in 2027. Mm-hmm. So he's also a truck driver and is facing the same issue like mm-hmm. the other guy who said his passport is expiring, mm-hmm. but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, mm-hmm. but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, mm-hmm. like a supplementary book where mm-hmm. they would, mm-hmm. if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book.
Mm-hmm.
So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, you know, using some new methods.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting. Eh?
But, you know...
Do you know the name of that bread? What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
But, so it's the caller.
But before nice, before you good. Bring the caller,
yeah.
somebody said some Zimbabweans, mm-hmm. some sections are castigating these wood-fired bakeries.
Yeah, they're finishing off.
But they clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then and you
mold it.
You mold it. It's a lot of things. So before the call.
Hello? Hello?
Yeah, Mlaleli, kunjani icingo lakho
namhla? Yeah, linjani?
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there. Mm-hmm.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. Mm-hmm. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
0012-619-2077.
He says, I'm watching you guys from Mozambique. Nobed is following us right now. Mm-hmm. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, Linjani. Siyaphila ke Zinguzire kona hapo. chilopani kona pokecho
ndizvo hatina mukoma Onias Nzua havari kunyora zvakanyanya vanoda kupinda muchirongwa saka handisi kuziva kuti namba yavo iri kutadza kuita here nokuti vanoconnecta manumbers vari kuedza maproducer edu kuti vange vachiwa connecta mukoma Onias Nzua hanze ndovanda achitaura vambobvunza kuti semuri kufonera vanhu vasingazive pachirongwa asi tinotenda muzinda hanzi chitipai zvenyu namba dzenyu imi vashamarari tifone isu namba dzedu ndidzodzo 001-202-619-2077 hanzi tine mumwe mutero
yes lo muntu lapha ecingweni can you hear us baba how are you Hello, Kola. Unjani Kola kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Kola, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukela bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona la mestikini konapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani ngicela lingifonele ngosidinga inomboro yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni ye Pamela Khumalo kunjani lapho khona thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amajono bakithi ye utshone njani mfowethu. UStephen Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban nguStephen igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima selibonani bafowethu basakazi khona ngapho kunjani ngedingani so ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kweLebotswana ule nkinga enkalada uLivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisemba lamhlanje kalayo sebe bamdipota wabuyela eZimbabwe waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo wayeza kwenzani so uyakha izindlu ulama projects amakhulu kakhulu
khona
ngale kweLebotswana
angasirwa pa
ya kunjalo so ke ama projects akhe sibili makhulu kodwa uthi kathesika senelisa uthi asebenze ngenxa ye passport
ngenxa ye passport
yeah kanye is a big problem
ndizvozvo
yeah.
Kungochete mutemo wangu webasa undivhumidze ndikuvhunzewe iwe kuti yako yakaita se passport asi
no yeah
andivhumidzwa
hangu ndimutemo I won't comment
I know ndizvozvo
yeah, so
dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda havasi vari kunze chete kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport
yeah.
Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara handizoziva hangu kuti kana urwere wakasvika pakadii kuti uzenge uchikwanisa kuitirwa emergency passport asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisinganzwe zvakanaka vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika vari kukundikana nokuti hama idzi dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa ndisingazoziva kuti pane utenda hwokuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa asi kana pasina mapepa zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika manzi mwana atsva dumbu amai vatsva kumusana
kunjalo ke fowethu siyabona abantu abaningi bathi abanye abakhulesikume labo bathi kungangcona ukuthi kulungisa ingwalo lezana ukuthi njengoba ipassport inga-expiranga kodwa so-expireke ama-pages ukuthi asekho so sokungcona bedinga ngamabooklet nxa bedlule ibhoda kudinde ibooklet ngapha ipassport iyabe right so ke khonapho ongani kungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezenziwa imchikajika uyabona
ukarasa kabhuku ikako
zokuhlupha bai kube yokutshaya isikhwama yabo ngoba nxa uhamba endaweni ezinjabo i-South Africa kuhamba Angola uyahlakana labanye sibili ukuthi abantu abangamasela
intozinjalo nokuthi passport inenge yakanaka kuti kanda yakarasika wadinda
yeah.
Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa
kunjalo
zvinokana kari kabhuku akadzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha
yeah.
Mukati mumapeji ari kungozodhindwa
so
kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndinda kapinda munhu
yeah. Kubo netolizulu ukanaiwa
yeah. Ukanaiwa oh yeah, yeah. Ukanaiwa
exercise book yeah. Arapera
hai dambudziko yeah. Hanzi unoseka nhamo serugare
ye yeah, kunzima foi
yeah. Regaiti mozwa kuti pane mumwe remutereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes, okay,
ngazani sati. Regaiti mozwa kuti vamwe vari kuti tibotarisa pashona pana apa tina mukoma Courtney Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimboya iku Johannesburg. Ndoo zvatiri kuedza kuita handizo kuti chiri kuitika manhamba aizvi kutonyarira kwatakaita kuti tiri kumirira kuti tikwanise kufonerai titaure nemi asi ndofunga pari kuita dambudziko South Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me naivo mukoma mukoma tinotenda namba dzenyu tadzitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi ndo vanhu vatiinawo pano tinotarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare Gibbs.
Yes, we've got Kudam Sere who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdede was proactive and allowed people to pay in Forex. We need to be documented. Why can't they charge in Forex? So charge us in Forex and we are going to have our passports. Yeah. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Tube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, and Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then we've got Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call. Then Matthew says, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then we've got Tops who says, I'm still waiting for your call, you guys. So let's maybe we're going to call them shortly.
That's true.
Yes.
Regai tungu namba tichikombaila manamba tichipa kune variku kwanisa kuti vanga vachitibatsira
kufona. Yeah, kunjalo. Then uzo kuye unkurile woke kuti mtozo mulhe mtembo lochonga linjani kuna ngapo. So Nkosi is saying, hi, Chonga. So I think Chonga is saying, yeah. Kunja nikola hapa mfoetu.
Nye apila andotu.
Ya, uti apila. Mtu wa mza uchongu ya kulumisi njewele sibili. Uwe ya ngezula. Uzo uwe ya umsu nduzu wa ndlovu. Uti lichona njana mfoetu. Nilibugele kuna manji. So ke Zuluganda bangali sibugele. Kumbe lise ndaona sicheneo. Lise chelu kuti into za mpasport lezi kuhamba kanjani. Sia kumbula ke Stokelo baba Uilivet Spanda. Ose Botswana. Utu tuwele nzima sibili. Sia zamutu sikufone lapo kona kuna hapa baba Uilivet. Make sure kuti phone yako iyavuleka so ke singazijonga kumbe sithola abanye kona apo
yeyetuona kuti tinowana vekutaura nawe kuti zvine zvifunga dambudziko ratiri kuita ndere nhare regaiti gonzwa kuti pane vamwe here vari parunhare. Hello,
yeah, hello, kuno munthu icingwani?
Tina,
yeah, sesilo baba ke Uilivet Spanda lapha icingwani ukhona ngale ke kwele Botswana. Baba Spanda ungawutshona njani?
Njonile, Mr. Kitt.
Ya, siyabonga kakhulu ke. Akusitshele-ke ngodubo lwakho ule passport kunami.
Hey, udubo lwami le passport baba njengoba kade ngikutshele emini laphana. Hey, nga-apply i-passport ngo-December ngikhangele ukuthi lami maybe ngingaba ngisebenza nge-free manje. Hey, kuyehlule i-passport iyalela khona ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi waqalisa ukufaka nini i-application yakho yokurenewa njalo bathi nxa ukukhuluma lapho?
Mama bafonela bathi basa ama-passport apply ngo-December kavakabilawo into abahlala benjela yona la kuthange bengafonele sitele bekhuluma ngento eyodwa.
Bathi yini small kona?
Ai, angababuza ukuthi iproblem yini, bona bakhuluma nje ukuthi no sisalindela ama-passport kakabuye, kasikabilawo.
So wena-ke isimo okuyiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Hayi, ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisisebenzi ngoba sisebenza nje saloku sijontela nje bathi masitholwa siyabanjwa sibili deportwa into vele siphila ngayo phila ngokuwotsha sidiportwa siwotsha sidiportwa siphenduke.
So ngizwa kuthiwa basanda ukuwenza khonokho kuwe kubuhlungu kanganani nxa bekwenza into enjalo wena umelela ipassport yakho?
Yeyi kubuhlungu baba, kubuhlungu sibili kakhulu. Mawubotsha ukwazi ukuthi azange u-apply kumbe azange ube le passport kungcono ngoba uyakufika no ngizathola imali ngeapply passport. But makuyi ukuthi so apply nje saloku vele mina nga apply ngithembe ukuthi maybe isathatha inali 3 months. Manje 3 months seyadlula le 6 months sezadlula. Asakwazi ukuthi sibili ngabe iproblem engaphinde plus amapolice at these days akelinile.
Singathi ke
ngathi ahlasela sibi.
Wabhadala malini ukuthi uthole ipassport yakho enja?
Ngabhadala $53.
Kwakuyi US dollars, eh?
Yeah,
$53. So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthwa lisenzima njani ukuthi ugcine usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, kukhanya ngazani ucingo luka baba Oliver Spanda. So luwile kodwa ke you was trying to explain like what I said initially. That is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year. So he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months. Mm-hmm. Then he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And I heard that the Botswana police, they're
all over.
Their readings, foreigners without documents.
That's right. And he was deported recently.
He was
deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So call him Terry. Hello.
Hello, Baba. Munotambairi.
Dagasimbandia now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, ndo garibu Daisy hiri kuchipinge.
Mangezi.
Mangezi, ya.
Chipinge, from Chipinge. Yeah. Thank you so much. Maita basa, yeah. Mapinda mshuro nga nari zilinge zirikuti netsei. Tuta lisira uti mcha kwa nisa kunde mchikurukura nesu. Tupe ifungwa zenyu.
Chukwa. Ndiwa upariti hama zangu zirikuti Daisy hiri hiko kwa mkoma wanga na ita Kaimo Mangezi, Rodeo Mangezi. Ndiwa mwana wangu kuchi akature, akadu. Nakapula ite passport yake unodokuwe iko ku America. Saka risakira buda 6 October 2017. Saka ndizvi zvakamira sei ipo pako.
Muri kumboenda here muchicheka nokuti dza 2017 inoda ingo yakabuda baba kare kare.
Akambomunyorere message yekuti yayo obvaze kuti kuchaza kunyorera kuti saka ndichazvizve nenene kuti mwana wangu ndikuda kuti auye ikoko kuAmerica uko.
Haiwa, ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapasipoti anofananga akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwanakomana musikana?
Musikana, ini ndiri kuPitori kuSouth Africa kunoku.
Okay. Haiwa, itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa. Ndofunga zvinoita ya.
Vakomana oyi. Ndaido kuparisa mukoma wangu kanoti Kaimosi Mangezi nehama dzake dziri nemunyina wanga anoitwa Rodeo Mangezi ikoko kuchipinde ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi chiku Daisy.
Daisy Hill.
Daisy Hill.
DAZZY.
Okay.
ILL.
Okay.
Unana muneriri kwa skuru
huko. Daisy Hill, aiwa maita basa.
Ndatenda hangu nebatshoko yenyu kuri kutaurira pa Studio 7 hapo.
Thank you so much. Tichitenda wano kuti teera kwa munoita muchirongwa.
Chirongwa chito chifarire zvakachata nokuti chichitaurire zvekunyepa.
Ndizvozvo. Thank you so much.
Mukadzi wangu anoitwa Dari, mukadzi wangu anoitwa Dari Chikukwa, nemwana wangu anoitwa Winnie Mangezi.
Dadadoto funza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba u.
Ndofara kuti zvifunga nekuti ndinerekanyi pagore kamwe chete January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevaningina uchikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wei kuchengete musha wangu
baba. Nekuchengeta musha yemusipo musiri muri kuSouth Africa kumarimuka.
My God, you need to follow me to Zhuayo.
Aiwa, tinotenda Zhuayo. Thank you so much, Gibbs. That's Mr. Mangezi.
Okay,
he comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017, mm-hmm. and she later received a text message informing her that the passport was ready. Uh-huh. She went to collect it, but it was not there. She was told to return later, mm-hmm. and up to now, she has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh, yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He forgot his wife.
Yeah. Because he says he goes,
but no,
he goes once a year.
He saved the best for the last
year. Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Chonga, when you live in Johannesburg for 3 months,
for three months.
You go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say, Maranzatoka.
Mujubek.
Maranzatoka.
Yes. Hello. Don't forget to
know. Yeah, I think we're going to call her there.
Yes. Hello.
Hello.
Hi, but you're opening your dear now.
Marare.
But for you, and it's the only one who's going to be a fan of the channel. I'm going to be a
fan.
Yeah, but you know, and it's the only one who's going to be a fan. No, the line, all the right, connection is poor. Guy took phone ray, we are calling you back.
Yeah, what do you seem to get when it's one again up again? Go Facebook, click on Kota Perutis, go VOA Studio 7, VOA Shona, Levio in the Valley. Jalos go Twitter, go VOA in the Valley, because we are getting Studio 7. So, this land, the Columbus Pontis young happy. See, I want to get Utuli Masoga Uti Namingo and Columbus Dube and Kulheni. Stephen Mpofu lapuya palo Stephen uti ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeze yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela yokwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu. So this guy is saying, you know, Stephen Mpofu, he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back. What has happened to that? So if the government doesn't have money, they must give them this kind of a thing.
They're okay.
So, but it used to happen,
but
right?
The problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know,
yes,
with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe they can. Yeah.
Yeah.
This could be the breaking point. I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then, what unkululeko uyakhuluma lapha. Uthi nabasakazi sesaba zimpala. Sesakhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. So he says, we are not worried about this.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know? Yeah.
Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever he wants.
Yes.
So we've got a call. Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Yes. Awana chokubata ebizo zvivari kudipotwa. Tozodini toya vano ya kunogozo bate chi.
Yeah.
Andi mola problem ngaidina iyoyo.
I know.
Saka you are trying to help us noise that yes kuti batire kuti pretendwe zviri kuitika nokuti muno muti zvatina zvatinombenzwa zviri kuitika. Teitodo kunzwa zviri kuitika mika muno mugado tovhura Studio 7 iyi. Muno madina zvetinonzwa isisi. Ine zvekuti handi mapepa ninge mapassport hakuna, atimbozvinzwi muno madi gaitozvizivi. Zvinotozikana nemunhu unonga ode kutore passport iyoyo. Kana kuti amatambudziko akadero. Saka mid-August ya wanerewe ya kungota ura kukuta ura wanu chetu kubivati ura ya mid-August. So mid-August zato pera, wachata urine zato za pera.
True, yeah, true pants got that shit. I tumble up a benefit of the doubt. Thank you so much. Maita basa wa mutetwa.
Thank you very much.
Morara zvakanaka. Gibbs, that's Mr. Mutetwa from Harare. Mm-hmm. He says the problem with the government is that it does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they'll forget about
this other issue.
This other issue. Yeah. Yes.
So we've got the
what happened to Mr. Swanda? We still have
Swanda, that's phone dropped.
Oh, okay.
Yeah, so we've got Busisiwe Kuku Moyo Siziba. He's saying, I'm watching you guys and thank you for this program. It's quite informative. Then we've got Kanyamuto. Kanyamuto is saying, this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So, you know, these guys are just trying to cheat us. Then we've got Perai. Says, yes, they must charge in U.S. dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So do you have any
personal... Tine mkoma tinotenda muzinda. Anzi, ndine urombo dzokurai zvakare namba dzenyu. Vada kutumira namba dzao. 001-202-619-2077. Ndo namba dzedu. Mkango fona idzodzo. 001-202-619-2077. Tino kubatai. Tine mtereri. Alo.
Alo.
Hey, hello, ndiani hao?
Hey, ndii Zunza.
Oh, mkoma Onias, mazopinda mshirongwa ka?
Hey, Zunza.
Hey, mkoma, ndi Onias Zunza ka?
Ndi Nomen.
Nomen Zunza.
Hey, aume Nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nika yaita Nzara. Yes. Chichukuru chamuri kunyanyo chema.
Chikafu jajo nukusha kato nyanyo.
Chiri kushaikwa, erika wa chiri kudura.
Chiri kuto dura nukushaikwa.
Mm-hmm.
To siripo.
Yes. Asimu storo chine chirimu.
Yes.
Yeah.
Mari acho, mari ukui wana apana.
Hakuna mari.
Hakuna mari.
Saka zvonziwi nai mukoma dambudziko iringa gadziswa sei?
Handizive vakomana kuti tinoita shi. Ana arinouya iri kutoita.
Halo, foni yawo iri kumboita ichidzima.
Halo?
Eh, foni yenyu inga yamboita ichidropa.
Ora iti, ndati kunosvika sizeni inotevera hatizivi kuti panenge pakamira sei.
Tinombonzwa masangano anobatsira achinzi akukwanisa kubatsira nemumaguta nemumadhorobha. Zvakamira sei iye zvino?
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Ya, pakaoma. Saka nzara iyi iri kunyanyobata kumusha kana mutaundi?
Kumataundi nekumusha zvese.
Zvangofanana.
Zvangofanana bhozi mari chacho utumune iwana hapana.
Mm. Ya. Aiwa tinotenda zvikuru kunye mapasipoti munoiona sei?
Iri kutori pahasha, ndo hasha chacho yakatonyanyisa iyo.
Mm.
Eh.
Imi mune pasipoti yenyu here?
Yakatoexpire iyoyo, yakatoexpire gore rapera here, saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
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 Aiwa tinotenda zvikuru, ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuri kuitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nokukuteererai pastudio kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Aiwa tinotenda, thank you so much mukoma Onias.
Yeah,
thank you. Gibson, mukoma Onias, says people are suffering, they are struggling to get food, both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum and Mr. Livet Spanda, a Zimbabwean living in Botswana. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Till we meet again next time. Bye-bye.
Neni jonga kande miri mchitenda vose wakwanza kupinda mchurongwa. Nemi msina wakwanza kupinda mchurongwa. Rambaya mchitikira. Notenda. Morara kwa kanaka.